vaongorori vesarudzo ava vaitaura nemumiriri weTriple C vari kukwikwidza musarudzo dzedare reparamende kuzvimba West vameki atanyanyiwa pamurombedzi painge paine musangano webato rinopikisa iri wekutsvaga rutsigiro. Vatanyanyiwa vanoti pavakatanga kutaura nevaongorori vesarudzo pakabva pasvika imwe motokari yaive nevanhu vana vainge vakapfeka nhumbi dzebato rezanupf avo vaiti vaida kuziva kuti chii chaidiwa neveeu kubva kwavari.
Kwakabva kwasvika imwe motokari yaive nevanhu vezanupf saka ndadaro ndakabva ndapindura ndikatiiwe auye uchii
vaenderera mberi vachiti pavakatuma imwe nhengo yebato ravo kunotora simbi mumotokari vanhu ava vakafunga kuti vainge vatuma kunotora pfuti zvakapa kuti vaite chitsoka ndibereke vachitiza. Vanoti vaongorori vesarudzo veeu vakabva vatiza vatanyanyiwa vakasiya basa muchipurisa vave nenyembe pamusoro yaassistant commissioner. Asi vachipindura mubvunzo westudio 7 veeu vatenda kuti pane vanhu vakadarika nepavaiita musangano nevatanyanyiwa vachidaidzira mashoko avasina kutaura. Vati havo musangano wakazoenderera mberi. Asi vatanyanyiwa vanoti veeu ava vari kurova havo imbwa vakaviga mupinyi. Asi mutevedzeri wemushandi mukuru mubato rezanupf Vafarai Marapira vanoti bato ravo harina chekutya uye hurumende yebato ravo ndiyo yakakoka vaongorori vesarudzo. Sachigaro remusangano rinoongorora sarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makoni vanoti hapana chakaipa kuti vaongorori vesarudzo vataure nenhengo dziri kukwikwidza nevamwewo vane chekuita nesarudzo. Mumazuva adarika mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vanga vachiyambira vaongorori vesarudzo kuti vasapindire mune zvavari kuti zvematongerwo enyika. Vacharamba vari kunyanya kushora veThe Carter Center inotungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter uye veEllen Johnson Sirleaf Center inotungamirwa nevaive mutungamiri weLiberia amai Ellen Johnson. Masangano aya anoremekedzwa pasi rose nekusatora diri panyaya dzesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.